Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kana kwa tereri, tunusangana zakari manira nasi uri musi wechina, chikumi 29, 2017.
Makaterera rako Studio 7, nepenyiro yenya ziri kuitika muZimbabwe, zamuno piwa ne Studio 7, iri mu Washington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri, nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mapurisa anokanda zvombo zvinokachidza muguta reHarare, izvo zvasiya zvitoro zvizhinji zvavharwa zvitevera kurwisana kwaitika pakati pemapurisa neveruzhinji.
Vakatiza basa muhurumende yavaRobert Mugabe segurukota raiona nezvemaindastiri muna 2001 vangosana moyo. Vanoti vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika gore rinouya.
Vaimbova mutungamiri weBotswana vakwitike Tumile Masire vanovigwa kuBotswana vaMugabe vachiti varasikirwa neshamwari yavanga vasarirwa nayo musadhaka.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vabatana nemhuri yeBotswana mukuradzika vakave mutungamiri wechipiri wenyika iyi vaKetumile Masire avo varadzikwa kumusha kwavo kukanye nhasi masikati. VaMasire vakashaya nechina chapfuura vave nemakore makumi mapfumbamwe nemaviri ekuberekwa. Vachitaura parufa pavaMugabe avanonzi vafarirwa zvine mutsindo pavasvika, vati kushaya kwavaMasire hakusi kurasikirwa kweBotswana chete nemutungamiri akakosha, asi kuti kurasikirwawo kwekuchamhembe kweAfrica pamwe neAfrica yose.
It's a great loss, not just to Botswana, but to us all. I feel very, very, very most at heart because of all my colleagues in SADC. President Masire was the closest.
VaMugabe vatsanangura vaMasire semunhu akashanda zvikuru mukuwanisa runyararo munyika dzakaita seCongo, Mozambique, Rwanda neSouth Africa pamwe chete nedunhu rose reSADC. Vati vaMasire munhu akanga asinganonoki kutambanudza rupasa achitambira vanhu zvisinei nematambudziko avo, vachitiwo nzeve dzavo dzaigara dzakavhurwa kuteerera zvisinei nekuti zvavari kunzwa zvine udzamu hwakadii. VaMasire varadzikwa parutivi peguva remudzimai vavo uyo akashaya muna 2013. Vamwe vanoremekedzwa vanga vari parufa apa vanosanganisira vaive mutungamiri weSouth Africa vaThabo Mbeki, vaive mutungamiri weMozambique vaArmando Guebuza pamwe nevaive mutungamiri weTanzania vaBenjamin Mkapa. Tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology Dr. Ricky Mukonza kuti tinzwewo maonero avo nezverwendo rwavaMugabe pakuvigwa kwavaMasire.
Hongu, zvinofadza kuona vatungamiri vemuAfrica vakabatsiridza kuti Africa iwane kusunungura kuzere vachichemana. Asi chatinoda kuti taure pamusoro pechiitiko ichi ndechekuti vaMugabe hongu vaenda kunochema vaMasire, asi vatungamiri vaviri ava vatungamiri vakasiyana nekure chose. Tinoona vaMugabe vari mutungamiri hongu akarwira rusununguko rweZimbabwe, asi varambirira vari pachigaro. Asi vaMasire vakapuwa mukana wokutungamira Botswana ndokubva vasiya vasingamanikidzwi. Saka ndinovimba kuti vaMugabe pavanga vachitura mashoko avo pachiitiko ichi vanga vachifungawo maererano nebamiriro akaita utungamiri hwavo muZimbabwe.
Tichitarisawo vanyarikani nevanoremekedzwa vanga vari kurufuku, tinoona kunge vamugabe ndovega mutungamiri wenyika abva kunze kwenyika angari parufapa vamwe vanga vari vaimbova vatungamiri nevatungamiri wedzihurumende zvinorevei izvi
izvi zvamuri kutaura vakandemiri ndazvionawo zvazvinongoreva ndezvimwe chete ndezvekuti vamugabe vasaririra ndivo vega vezera iroro vasara vachiri kuita zvokutonga vamwe vavo vese vakaenda kunozorora vamwe vakashaya sezvanambotaura saka vamugabe ndinovimba vachipa speech yavo vanofanira kunge vadzamisawo pfungwa vachinyatsoongorora kuti aiwa ndini ndegandasara wezera iri handichaenderane nenguva ndinovimba kuti vadzamisa pfungwa dzavo kusvika ipapo but ina hangu handifungi kuti vamugabe vanofunga nenzira idzodzo nekuti pakawanda pataifunga kuti aiwa zvaitika zvinofanira kuita kuti munhu mukuru wezera iroro anofanira kuchifunga kunozorora asi havana kuzorora
kopa mashoko avapawo zvii zvamungataurawo pamusoro pavo
vapa mashoko akanaka chaizvo nekuti vanga vachitsanangura zvakaitwa nemufi zvinova zvechokwadi uye ivo sevanhu vemazera mamwe chete I think ndivo vamwe vevanhu vane kodzero yekutaura pamusoro pemufi uyu
vanga vari nyanzvi mune zvematengero enyika vari mudzidzisi mukuru Patswana University of Technology Dr. Ricky Mukonza vari parunare kuPretoria South Africa neStudio 7 Vakatidza basa muhurumende yava Robert Mugabe segurukota raiona nezvemaindustiri muna 2001 vangosana moyo vanoti havasi kuzopinda mubatanidzwa wemapato anopikisa pachaitwa sarudzo dzegore rinouya idzo vati vachakwikwidza semutungamiri wenyika mutoro wedu enhau Thomas Tiripasi anoti panyaya iyi
Vashaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi vamoyo avo vari kutungamirira chikwata chevari mune zvematongerwo enyika chiri kuzvidaidza kuti Alliance for the People's Agenda kana kuti APA vati havawirirani nenyaya yekuti mapato anopikisa aumbe mubatanidzwa pamberi pesarudzo chikwata cheapa chinonzi chine vanhu vakabva mumapato akasiyana-siyana vari kuda kuti munyika muve neutongi hwejekerere
ndinofanira kuti ndinzwisa kuti vanei vachibatana kuti vaite chii inini zvandinofunga kuti tiri kuda samazimbabweans mutungamiriri anonyatsonzwisisa kuti utungamiri zvinoreva kuti unotungamira nyika yese kwete kuti unotungamirira bato rimwe chete kana muchiti vanhu vanobatana mapata anobatana monitaura kuti vanobatana vachida kuita chii kubatana kupana mabasa chete kana kubatana kutsvaga munhu mumwe chete anotitungamirira achitungamira ruzhinji rwavanhu rwese zvinogona kuitika izvozvo tisina kuita nyaya yekubatana kwavari kutaura
vamoyo vatiwo kana vakasarudzwa semutungamiriri wenyika gore rinouya vachaita zvose zvinodiwa kuti upfumi hwenyika hubve mumadhaka mahuri vachiti chakakosha ndechekuti kuve neutungamiriri hunoziva zvauri kuita
kana muchitarisa kuti nyika yedu iri papi yezvino economy yacollapse vana havana mabasa vana vari kufunda vachishaya vari kuenda kuchikoro vachishandisa mari dzakawandawanda dzavabereki kana vapedza votsvaga mabasa havawane iye zvino nyika yedu iri divided vanhu vari kurwa zvisingaoneki kuti chii chatiri kurwira even muzanu yacho vakutanga kurwa pachavo tinofanira kuwana munhu anotitungamirira munyika inoino anogona kubatsira kuti vanhu vashande pamwe chete tibatane samazimbabweans tiite kuti ikonomi yedu ishande vana vedu vaone mabasa ndozvandinogona kuita ini
vamoyo vakurudzirawo zvizvarwa zvese zvezimbabwe kuti zvishande navo kuti vaunze shanduko munyika mashoko avamoyo aya anouyawo panguva iyo mutungamiriri wemdc vamogen tsvangirai vakadzingwa basa semutevedzeri wemutungamiriri wenyika mai joyce mujuru venational people's party nevamwe vatungamiriri vemamwe mapato anopikisa vari pakati penhaurirano dzekuedza kuumba mubatanidzwa wemapato anopikisa pamberi pesarudzo dzegore rinouya kuti vawedzere mukana wekukunda bato rezanupf musarudzo idzi mumwe wavanga vaina vamoyo pamusangano uyu ndiva moses muzealand dlovu avo vaimbova gurukota rinoona nezvekupodzwa kwemaronda muhurumende yemubatanidzwa nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vajoi mabhenge vati kunyange hazvo pasina zvingakwaniswa kuitwa kuti vamwe vashandire mafungwa avo panyaya yembatanidzwa. Danho ravatora iri idanho rinodzosera kumashure nyaya dzekuti munyika muve neutongi hwejekerere. Vamoyo vakatiza muhurumende yava Mugabe muna 2001 vakazonyora tsamba yekusiya basa vava muSouth Africa. Mune imwewo nyaya, nhengo mbiri dzinorwira kodzero dzevanhu munyika, vaParson Dzamara navamakomborero haruzivishe vatongerwa kugara mujeri kwegore rose zvichitevera kubatwa nemhosva kwavaita panyaya yekunzi vakatora ngowani yemapurisa anorwisana nembonga mupopoto kana kuti helmet pamwe nemboma yemapurisa yaanoshandisa mukurova vanhu vanenge vachiita zvemhirizhonga. Mutongi wedare amai Josephine Sande vati mwedzi mipfumbamwe yasendekwa parutivi ndokunge vasina kuita mhosva yakadai kwemakore mashanu anotevera uye ndokunge vashanda munzvimbo dzavanyoresa kudare kwemaawa mazana matatu ane gumi neshanu kana kuti community service. Vaviri ava vanonzi vakapara mhosva iyi gore rapera vachinzi vakabatwa mushure mekunge vabira mamwe madzimai maviri paAfrica Unity Square anonzi akaridza mhere zvakakonzera kuti mapurisa anochengetedza paparamende amhanye kuzobatsira madzimai aya. Zvinonzi vaviri ava vakaramba kusungwa vakabvutira mapurisa aya helmet nebutton stick zvakazoita kuti vazotsvagwa vakabatwa. Asi vaviri ava vairamba mhosva yavaipomerwa iyi vachiti vaishungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kunepenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Yasvika nguva kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mapurisa ekuAustralia apomera mumwe mukuru weVatican mhosva yekuve nenhoroondo yekupara mhosva dzine chekuita nenyaya dzepabonde chinove chiitiko chawedzera mutoro pana Pope Francis wekuti azadzise zvivimbiso zvavo zvekuparadza kushungurudzwa kwevanhu mukereke Roman Catholic. Hurumende haina kupa umbo wakadzama pamusoro pemhosva iri kupomerwa Cardinal George Pell kunze kwekungoti pane zvipomerwa zvakati kuti pamhosva iye.
America inotarisirwa kutanga kushandisa mitemo mitsva inobata vanenge vachitsvaga mavhiza yekupinda munyika iyi vanobva munyika nhanhatu dzine vechitendero chechiMuslim vakawanda. Mitemo mitsva iyi inoti vanofanirwa kuve neukama hwepedyo pedyo nemumwe wemhuri ari muAmerica kana bhizimisi muAmerica kuitira kuti vabvumidzwe kupinda munyika iyi.
Mutungamiri weChina vachi Jinping vatanga rwendo rwavo rwemazuva matatu kuHong Kong nhasi kunocherechedza makore makumi maviri kubva pakadzokera guta iri kuve pasi peChina zvichitevera gumbo yekwaro pasi peutongi hweBritain.
Kunyange hazvo sangano rinoita zveongororo reAfrobarometer rakaratidza kuti vanhu vakawanda munyika vanoda kuti mapato anopikisa aumbe mubatanidzwa sarudzo dza 2018 dzisati dzaitwa. Izvi zvinenge zvakona ng'anga murapwa achida sezvo mapato matsva ari kuramba achiumbwa zuva nezuva pasina mukana wekubatana. Nezuro Gweta remuHarare muzvare Fadzai Mahere vakati vachakwikwidza kuMount Pleasant vakazvimirira. Nhasi vaimbova gurukota muhurumende yava Mugabe Dr. Nkosana Moyo vativo vachakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vakamirira bato rinopikisa idzva reAlliance for the People's Agenda vachiti zvemubatanidzwa hazvishande. Mapato ezvematongerwo enyika avepo anenge ave kutoda kusvika makumi matanhatu uye akawanda acho anoti haadi zvekubatana. Ko, kuwanda kwemapato anopikisa uku kunorevei chaizvo? Mukupindura mubvunzo uyu tabata Gweta vaLloyd Musipa pamwe nemutevedzeri wemubati wehomwe MDCT vaCharlton Wende. Totanga nekunzwa kubva kuna vaHwende.
No, isu se ma demokrasi tino chingamiza kuwea kwa ita vanu wavira vama here na wango sana mozi. Tino zizwatese kuti wanawembuka washunire musu umwejete chatino daisu chatino kuru zirase msangano wa MDC ndeche kuti mazimbabwe ndese waikunyuta ne utongi wezano PF. Ngati bata na yeti gare pasi tite chinu chumwechete tite kisungo chumwechete che kubisa zano PF murumende. So that tinge tine urumende ineta sudose wana.
Mkoma Lloyd.
Zimbabwe inoda ma politicians manyuani. Wane ma ideas manyuani. Tans wane ku recycle ma dinosaur ane ma 20, 30 years. Achungo dipa the same ideas nika singa ene kumbele. Saka this I think it's a sign of new things to come. Kuti wanu wanyuani. Baruku huya ndova cha chinja sini ye politics una 2018. Zimbabwe inoziwa president umwechete since 1980. Saka nguwa yose hii, tungu namba chungu zorela, nima opposition nacho jose vanu wa gara varimu wa chungu tendirela wazinga pana nima baton stick.
Va wende manzwa zva taurwa na vamusipa vari kuti hakusi kuti vamugabi vagarisa asi vamo vari kupikisa vacho vane nguva yakareba kwakuda vanotemwa dzinobva ropa.
Nyaya iripo haizi yekuti titsvage vanhu vatsvabaiwa. Isu seMDC hatisi kutaura nyaya yemapositions. Chatiri kutaura tiri kutaura kuti vari muno vanhu vatambura zvakanyanyisa muZimbabwe. Chatinoda isusu tiri kuda kuti vanhu vese maZimbabwezi vese vagare pasi vaite chinhu chimwe chete. Kana maZimbabwezi vese vakagara pasi vakatenderana kuti mhindu uyu ndiye anofanira kuita president because ndiye ane mukana wokuti tibvise zano PF muhurumende tinowirira nazvo isese MDC but nyaya yekungoti tingoti takuti tikuda vanhu vatsva ngatibvisai vanhu varipo vanhu vese varipo vatsva because vatsvangirai sekuziva kwatinoita havasati vamboita president wenyika vakahwina maelection vakabirirwa zvinozikanwa nemunhu wese. Saka munhu mutsaru chete aripo ndivamugabe vane 39 years varipo ndiye munhu watiri kukakaritsana nesu pamwe chete tese tiri muopposition kuti tivabvise
vamusipa.
Ndinobvumirana zvimwe zvitaura na vahwenda no ishu ripo ndeyekuti Zimbabwe inofanira kuenda kumberi patirongopesana ndepekuti how and nani wacho achitungamira. Isi tiri kuti pfungwa dzangu kuuya kuri kuita vanhu vanyuwani zviri kuratidza kuti vanga varipo wedza vari kutonga wedza kuopposition vagarisa ngavachi acknowledge kuti no vazvikonewa ngavachipa vamwe vane pfungwa nyuwani vane energy vasina history yokumhara maelections. Haungaiti maelection 6 uchiruza woti ndoramba ndiri munyuwani ndoramba ndiripo. Hazviite. Tinoda kuti titange new political culture yekuchinja leadership. Ukafoira one election buda popinda umwe ndo culture yepolitics even internationally. Hakuna kuti woguma maelection one after the other oramba uchiti aiwa makore angu hazvisati matanga kuverenga kuti one.
Vahwende pindura itinzi.
Ine handisi kuwirirana navamusipa nekuti nyaya iripo ndeyekuti vatsvangirai havasati vapiwa mukana wokuti vaenderere mberi nemandeti yavakapiwa since 2000. Hazvigone kuti muchitamba nhabvu vatsvangirai munhu ari pabhenji masubstitute moti timu irikutadza kuhwina saka ngatisaburane vanhu vakagara pabhenji. Hazvigone kuitika but for now isu as MDC chinangwa chedu hachisi chemaposition. Kana vatsvangirai vakabuda pachena kuti aiwa havasi kuzviimposa ivo pane vanhu paaiwa tiri kuti for now as maZimbabweans chinhu chiri kutitadzisa kuti titore nyika tiunze shanduko chinhu. Ndo chatiri kuti isusu tese uyai tigare pasi maZimbabweans ese tiongorore kuti chatinetsa chaizvo muZimbabwe chii chingaite kuti shanduko iuye chii chingaite kuti tichinje upenyu hwevanhu chii tisingataure nyaya dzemapositions kuMDC hatikudze mapositions pamberi.
Mutedzeri wemubati wehumwe muMDCT vaCharlton Wende vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kugweta vaLloyd Musipa vanga vari parunare kuBritain.
Mapurisa anonzi aswera achikanda zvombo zvehutsi hunokachidza muguta reHarare izvo zvapa kuti vezvitoro zvizhinji nemahofisi muna First Street, Jason Moyo naKwame Nguruma zvivharwe sezvo mapurisa angaurwisana neveruzhinji. Bongozozo iri rinonzi ratanga mangwanani apo mapurisa akanda maspike pakombi yanga yakatakura vanhu ikaita tsaona pakuvara vana vechikoro. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Chiitiko ichi chatsamusa vanhu vakawanda kusanganisira vechidiki avo vanonzi vari vamapurisa uye vanonzi vange vave kuda kutorera mapurisa ari muguta maSpike vachitsutsumwa nekukuvadzwa kwevana vechikoro. Mumwe mugari asina kuda kudomwa nezita rake audza Studio 7 kuti chiitiko ichi ndicho chakonzeresa muchokoto muguta.
Saka mukombi mamwe nevanhu paida kutiza ndopaisvika nobva yarova vanhu vechikoro vanga vachienda kuchechi vanga vachitosvambirawo zvavo ndopakuvara vana vatatu. Umwe wacho tangona afukidzwa tisi kuti mupenyu here pari zvino. Kubva nguva iyoyo ndopatanga kuti vagari vemacitizens angotanga kuti no zvinhu izvi tofanira kuact against these things. Saka ndazongoona nemambo makomrades aita jamuka kuti tofanira kuwana zvinhu zvatingaite kuti tiite action against this.
Mumwe wevechidiki mubato reMDCT vaDanford Ngadzore vaudza Studio 7 kuti mapurisa aedzawo kubvisa vanotengesa mumugwagwa pamahofisi eDiz Office muna Kwame Nguruma uye pavaramba kubva ndipo pavatanga kukandira vanhu utsi hunokachidza. VaNgadzore vati zviitiko zviviri izvi zvatsamusa vakawanda uye vati hurumende inofanira kuona zvaingaita nenyaya iyi.
So magrupu ya Arto Daro zvaita zvifi vabatana kuti mapurisa vanga tishungurudzi kuti vakanda maspike pamusoro pezvo kubvisa mavhenda. So zvakakonzera nezvaleimwa mavhenda vadini vatange kukonfirma mapurisa kuti nyaya yomberi ponyaya pari kudiwa kuti izvo vanhu vaonesane kuti Zimbabwe haina mabasa, Zimbabwe haina kuti vanhu vanorama sei. So nyaya yomberi ipo haiti nyaya yekubvisa mavhenda onyaya yekukanda maspike inyaya yekuti tione runyararo kana zvichitengesa.
Pataenda pamhepo mapurisa ange achiri kukanda utsi hunokachidza uye vanhu vakawanda vari kutadza kubuda mumahofisi kana muzvitoro mavakavharirwa. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa pamusoro penyaya yemaspike iyo vanhu vanogarawo chema-chema nayo zuva nezuva. Asi sachigaro wekomiti yeparamende inoona zvekudzivirirwa kwemukati menyika vaRonald Muderedzwa vati havana chavanoziva pachiitiko chanhasi uyewo vati apo komiti yavo yakatendera nenyika svondo rapfuura havana kubvunza nezvenyaya yemaspike nekuti yaive mumatare edzimhosva. Nyonga-nyonga yaitika muHarare nhasi yaitika apo gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vange vachiudza musangano mukuru kuongorora kuti Zimbabwe ingasimukire sei vachiti nyika haichada shanduko munyaya dzezvematongerwo enyika asi munyaya dzeupfumi. Asi vamwe vapinda musangano yovati vachina masa vakarashika nekuti kita kwehurumende zvikuru sei pakutyora kodzero dzevanhu ndiko kunoita kuti nyika isasimukire munyaya dzeupfumi. Mukuru weYouth Forum vaWellington Zindove vaudza Studio 7 kuti upfumi hwenyika hubudiriri kana nyika ichityora kodzero dzevanhu. Vakawanda vari kupinda musangano uyu wemazuva mavi wakarongwa neChatman House, Surface Trust, Rises in Zimbabwe Coalition neNet, vati Zimbabwe inofanira kutevedza bumbiro rayo remutemo kuitira kuti zvinhu zvifambe munyaya dzeupfumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara muSouth Africa zvinoti zvaugara zvakabatira ura mumaoko nekutya mhirizhonga, kushungurudzwa nemapurisa pamwe nekuurayiwa munyaya dzezvematongerwo enyika. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda ava vanoti kunyange zvichinzi muSouth Africa mune utongi hwejekerere kudarika muZimbabwe, mapurisa ekuSouth Africa anovashungurudza nguva dzakawanda, zvikuru sei kana vakawanikwa vasina magwaro ekuve munyika iyi zviri pamutemo kana kuwanikwa vachitengesa zvakasiyana-siyana. Vanopinda muSouth Africa kunoshanya havabvumirwe kushanda basa ripi zvaro. Vakawanda vanoenda kuSouth Africa vanonyoresa kuti vari kushanya. Vanoda kunoshanda vanopiwa matsamba anodonongodza basa ravo uye havabvumirwe kuita rimwe basa. Asi nekuda kwenhamo yapfunya chisero munyika dzakawanda mudunhu reAfrica, zvizvarwa zvedzimwe nyika zvikuru sei zvemuZimbabwe zvinoenda kunoshanda kuSouth Africa asi zvapinda zvichiti zviri kunobvakacha. Vati nasha nyama dzavo ndemumwe anotengesa zvivezwa kuSouth Africa. Vanyama dzavo vanoti ivo nevamwe vavo vari panguva yakaoma nekuda kwemapurisa anovashungurudza nekuvabhadharisa mari yechioko muhomwe nekuda kwemapepa avo ekugara muSouth Africa asina kumira zvakanaka. Vanyama dzavo vanoti vanobhadhariswa mari mazuva matatu pasvondo kana vasisina mari voburitswa zvechisimba muSouth Africa.
Isu semaZimbabwe tikauya kuSouth Africa, we are the most targeted people kuti kwatiri isusu vanoona se we are the cash cows, kuti vakandotiona chete vanofunga kuti pane mari. Saka utsinyo wanotitina ndiwe kuti at first wakatora mare kwatiri isusu. They communicate with another policeman who is ahead. Kutora futi kuti aiwa pane mare aina ahead. Wapedza kudaro waona kuti hatisina mare. The only things wanotora by all means is to deport us. Wanobva watibata kuti deport autiendesa kulindela kuti watidzosere kumusha.
Izvi zvinotsigirwa navapasimo masuku vanoti chinonyanya kurwadza ndechekuti vasina mapepa vakawanda vanobatwa senhapwa uye havatongwi nenguva.
Izvi kuzvanongo kutorovisa kuti inosafanira kuti maritora vanhu achiita myself. Anotora mwana atwanisei 2 weeks ari mustoks. Naita vanongo chiko postpone. Anofanira kuti akada kutongwa ako kana kutodhipota nenguva.
Amai Anesu Gotora vanoita basa rekutengesa vanoti mapurisa ekusouth Africa anovawanira mhosva senzira yekuda kupiwa mari yechioko muhomwe.
Nokuti hwani takagara ipo pano tokona kungoridzirwa pfuti wakangozvimugarira ipo pano patafura papazi ehe uchifamba ipapa kunosvika apo papepa panera tosungwa nemapurisa ID passport toda 100 rand toda 50 rand iwo hauna 50 rand yauda kutenga uchingwa ndobvisa 50 rand yandomupa ndosara ndisina chinhu.
Nyanzvi zvematongerwo enyika vamunjodzi mutandiri vanoti pane dambudziko revanhu vari kutumwa kuzosora zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri kubuda pachena kuti hurumende yavaRobert Mugabe yatadza kutungamira nyika.
And also patinoatenda mademo it's quite clear kuti vanhu vezanu especially because vanhu vane perception yekuti even central intelligence munhu wezanu okuichi chokwadi majority yavo handifungi kuti pane munhu ari kucentral intelligence asiri munhu wezanu. Kuona kwakati ndozvinongoitawo ivava vakomana vecio kuti munhu paanovaona hapashaiku hwani pamhomho anoti uyu ndomuziva mhani uyu mucio wekwakati kwakati. And izvozvo ndozvimwe zvinoita kuti vanhu vanzwisise kuti zanu iri kutotumira iri kuinvesta zvakanyanya even mudiaspora.
Zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri muBotswana nekuda kwemhirizhonga yezvematongerwo enyika pamwe neupfumi husina kumira zvakanaka zvinonziwo zviri kubatwa senhapwa. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekunze kwenyika vakindness paradza vanobvuma kuti zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri kushungurudzwa munyika dzakawanda dzinosanganisira South Africa, Botswana, Kuwait pamwe neCyprus. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Arthur Chiguriwa.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya wewe Studio 7 kuti tinzwe zviri kutaurwa nevatsigiri veStudio 7 paFacebook nepaWhatsApp.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yeVOA Shona. Nasi tangatiri kutarisa nyaya yezviri kuitika muHarare panyaya dzemakombi nemapurisa. Taita rombo rakanaka kuti takwanisa kutaura namukoma Farai Muza. Ngatimbonzwai kubva kwavari panyaya iyoyi.
Parisu hatina hedu dambudziko yekunzwanzi zvemaspike nechibhozi. Isitutu nemotokari dzedu dzine mapepa akakwana. Zvozi tiyango zvikopa vari ipapo kutongomira tovara dzozvi zvedu kusvikira vanopedzisira kuti kuti mota yaredzi dzine mapepa akakwana. Kozi ishu inoitika apapo yekunzi maspike ndeyekuti vacho vanenge vane mota dzisina mapepa akakwana vanogaida kuti ndopari kuenda maishu emaspike ipapo. Kano iwo tida unokwira kondi unofanira kutarisa kuona kuti ine passenger insurance here iri valid. Ukaona ine passenger insurance ine zviright. Ukaona ine certificate of fitness ndochimwe chinhu chaunofanira kutarisa. Kozi kana ishu certificate of fitness ikasaona uri imomo ava vanhu vaya nyangwe vaine passenger insurance havakukombansetwe neinsurance company because motokari iyo yange isiri roadworthy. Saka iwo unofanira kasa kuti motokari yavakwira izvani ine certificate here kuda kuti wewe kana wakwara urimo wotoita make sure kuti chakombanzirwa. And chimwe chechitatu ndechekuona kuti motokari iyoyo ine permit here uyezve mashaire anamirwa kuti pamotokari ipapo kuona kuti ane research here medical nedefense because nyangwe even ine certificate of fitness nyangwe ine passenger insurance ikaita taona mushairi wa anga asina mapepa ziwayo ekuti akati qualified kudrive haiinsure futi.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheWomen's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kubuda kumusangano weHIV AIDS uri kuitirwa muno muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine sudakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nen wenyu Blessing Zulu nichitimbirane zvakanaka vateereri tokusiyai muina Chris Gande nanditungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.